Tinotenda mukoma Toto urongwa hwedu hwakuratidzira musi wechishanu musi wa16 hwavapa mhando yepamusoro chaizvo vatsigiri vedu vose nyika yose vanhu vese vemachechi vese vanoshanda kumabasa vakamirira zuva iri mashoko ose anenge afamba vanhu vari kuziva kuti musangano wedu wemdc tichange taridzira musi wechishanu svondo rinotevera unova musi wa16 saka panyaya yeurongwa hai inoti mashoko afamba chaizvo
chii chaizvo nai vachibaya chapakuti bato renyu riratidzire nemusi wechishanu
chokutanga ndoda kuti vachoto munyika muno yezimbabwe zvinhu zvakatamanya mamire nerongo hapana chakanaka ibata murefu bata mupfupi vanhu vari kutambudzika vanhu vari kununga svosve nemuromo munyika yedu munomu yechipikirwa hamuna mari inonzi yeyo mari munyika yedu munomu hamuna mabasa vana vari kuyaura vakapedza sikoro kunana uz vanongogara pamba nevabereki munyika yedu munomu mitongo yezvinhu iri kuita muramba mhuru hapana chakanaka mafuta edzimotokari anokwira zuva nezuva zvinhu hazvina kumira zvakanaka dambudziko guru chairo nderekuti munyika yezimbabwe hamuna utongi hwechekerere ndo dambudziko guru munyika yezimbabwe dambudziko guru yatinaro inyaya dzeyatinoti governance crisis kana kuti yatinoti legitimacy crisis hapana hurumende yakasarudzwa nevanhu ndosaka muchiona vanhu vachiomegwa noupenyu ndingati ndo zvikonzero zvakakura zviri kuti atinge tichitaridzira musi wechishanu
vachibaya kune vamwe vari kuti ko imi masarudzirei danho rekuratidzira pane kuti izvo mutore kana kupinda muurongwa hwekutaurirana nehurumende yamuri kuti izvo iri kukundikana kugadzirisa zvinhu
nyaya yenhaurirano ndinofunga kuti munonzva nguva nenguva mukuru wemusangano wedu vanelson chamisa taura mashoko kuti iwo tinoda kuti pange pane nhaurirano dzechokwadi pane nhaurirano dzokurevesa paine mutongi gava mainzanise nhaurirano dziri kuitiwa idzi haiwa ndedzemabhururu ndedzemashamwari saka handi nhaurirano dziri dzatingati dziri sirias dzatingati ndedzekurevesa nhaya yenhaurirano iyoyo vachoto semusangano wemdc ndo zvatinotoda chaizvo tide pane nhaurirano dzemazoro kwazvo dzekurevesa dzisiri ndokubanana kumeso asi nhaurirano idzi dzichiitiwa sekutaura kwandaita sekuhwereketa kwandaita kuti paina mutongigava mainzanise ndokuti paine nhaurirano dzinodini dzinobuda
tiri kunzwa vachibaya kuti imi makazivisa mapurisa nezvekuratidzira uku asi haasati akupindurai muchaita sei
mutemo weposa public order and security act unoti iwo kana muchida kuratidzira kana muchida kuita gungano munozivisa mapurisa hauti iwo munofanira kukumbira mvumo handizvo zvinoreva mutemo isu semusangano wamunoziva kuti une magweta akawanda chaizvo semusangano wamunoziva unotevedzera mutemo unotevedzera rule of law takaita zvinodiwa nemutemo zvinova zvokuzivisa mapurisa kuti musi wakati tichaita taridziro tichiratidzira muno munyika yezimbabwe muri muHarare saka haiwa izvozvo takaita zviri pamutemo vachoto saka ndinoti nini hatigoni kumirira mhinduro nokuti mutemo hauti itsvakai permission unongotizivisai chete saka takazivisa mapurisa kuti chataridzira musi wechishanu musi wa16 muHarare vanhu vese vachasangana paafrica unity square mangwanani nenguva dza9:00
kune mashoko ari kubva kuvamwe vakuru muzanu pf anoti bato iri harisi kuzoisa maoko aro muhomwe richisiya mdc ichiita madiro ajojina nemusi wechishanu munoti kudii kumashoko iwaya
ndo zvinongori pachena kuti bato riripo iri riri pachigaro charakazvigadza risina kugadzwa nevanhu vanhu vasingazivi mutemo wenyika ukaona uchitungamirira nyika usingazivi mutemo wenyika unotungamirira tiri mudambudziko guru mwana mai angu senyika zvandiri kutaura izvi zviri mutemo wenyika yezimbabwe kuti vanenge vachida kutaridzira vanofanira kuzivisa mapurisa sezvatakaita
ndeapi matanho amuri kutora vachibaya ekuona kuti izvo pamuchange muchiratidzira apa hapana mhirizhonga inoitika uyezve hapana vamwe vanhu vekunze vasiri vebato renyu vangapinde vachizobvonyongodza kuratidzira kwamakaronga uku
tine vakomana nevasikana vakasimba chose ende vakati kuti vachange vachiona kuti vanhu vese vanenge vachitaridzira hapana anovhiringa urongwa ihwohwo sekutaura kwandaita kuti tadobata pari kuprindiwa matisheti atanga achida kuzopuwa vanhu vari vanhu vezanu vachida kuzovhiringidza mutambo wedu vachida kuzotema mashopu vaida kuti hazvina kunaka. Saka isu tiri kuti SMDC tine vanhu vakanga varipo vachanga vachita basa resecurity kuona kuti hapana anotikanganisa. Regantoro mukana uno zvakare kuti avo vachada kuhotumwa nezano. Haiwa, manyangira yavona. Change tichiona kuti vanoda kuti zviringidza tobata tinokanda kumapurisa. Dzedzo mhondidzo ngadzivharigwe muzvitokisi. Nokuti isusu kutaridzira kwedu vachoto kuri pachena, kuri murunyararo ende tiri kutevedzera zviri mubumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe.